Ndinoda kuti ndigopfuurira mberi nemavambo ebhuku ramuprofita Joere. Muchidzidzo chakapfuura ndakange ndiri mumavambo imomo. Ndinoyeuka ndichitaura zvandaiti ndizvo zvimwe zvichange zvichisimbisiswa mubhuku ramuprofita Joere. Kana uchiyeuka uchaona kuti ndainge ndichitaura zvandaitini ndizvo zvimwe zvacho zvisati zvadzidzwa. Ndakanyanya kutaura nezvezuva rashe iro richauya haro. Asi ndakataura kuti kunyange muprofita Joere vachinyanyisa kusimbisisa zuva rashe, hazvireve kuti ndivo vega vanotaura pamusoro pezuva rashe. Kune vamwe vaprofita vakaita sana muprofita Dhanieri, vakaita sana muprofita Jeremia, vakaita sana muprofita Ezekieri, vana muprofita Hosea, vaprofita ivavava, vana muprofita Isaya, vanotaurawo pamusoro pezuva rashe. Saka harisingori zuva rinotaurwa chete namuprofita Joere. Asi chandakabudisa pachena muchirongwa chakapfuura ndechekuti muprofita Joere ndo vanonyanyisa kusimbisisa pamusoro pezuva rashe. Ndo chinhu chavanonyanyisa kubudisa pachena mukunyora kwavo. Ndo chaungati ndo rupawo rwavo, kana kuti zvaunga vazive nazvo. Hakuna mumwe muprofita anonyanyisa kutaura zvezuva rashe zvakasimba sekusimbisiswa kwazvinoitwa namuprofita Joere. Muprofita Joere vanotaura zvakakura, vanotaura zvakawanda pamusoro pezuva rashe. Kana uchiyeuka uchaona kuti ndainge ndichitaura zvandaitini ndizvo zvimwe zvezvinhu zvinowanikwa mubhuku irori. Ndakataurawo zvakare pamusoro pekuti rakanyorwa nani, tikabvumirana kuti bhuku iri rakanyorwa namuprofita Joere. Ndikataura ini kuti Joere uyu haasi Joere mwana wamuprofita Samueri sekufunga kwevanhu vazhinji, nokuti kune vamwe vanhu vanofungidzira kuti zvichida muprofita Joere vakanga vari mwana wamuprofita Samueri. Asi icho hachisi chokwadi, nekuti ndakakuonesa kuti hongu muprofita Samueri vakange vaine vana, mumwe ainzi Joere, mumwe ainzi Abhija. Asi chokwadi chiripo ndechekuti vana vamuprofita Samueri vanotaurwa mushoko raMwari kuti vakange vasingateereri Mwari, vakange vasingatyi Mwari, vakange vasingadi Mwari. Vaingova vanhu vairarama umwari uya hwaingobvawo zvahwo pakungoti vakange vari mwana kana kuti vana vemuprofita. Asi ini ndiri kuti muprofita Joere paunoverenga bhuku ravo unonyatsoona kuti anga ari muranda waMwari, aive munhu aitya Mwari, aive munhu akasarudzwa naMwari, akadayira kutumwa kwaakanga aitwa naMwari. Haasingori munhu aingorarama utendi hwaibva pakuti chete anga angorowo mwana wemuprofita. Saka nokuda kwaizvozvo unoona kuti Joere anotaurwa mubhuku ramuprofita Joere akasiyana naJoere anotaurwa mubhuku ramuprofita Samueri. Ndivana Joere vakanga vakasiyana. Ndakataurawo zvakare ndichiti muprofita Joere vanofanira kunge vakanyora vari pedyo nenzvimbo yeJerusarema. Ndo zvimwe zvezvinhu zvatakaona muchirongwa chakapfuura. Asi chinhu chandakanyanyisa kusimbisisa, ndinoziva kuti ndakanyanya kutaura nezvezuva rashe iro richauya. Ndakati ini zuva rashe ndiro richava rekutanga kwenguva iya yatinoti ndiyo ichava nguva yokutambudzika kukuru. Nguva iyoyo ichazarurwa nezuva rashe. Kana ndichitaura kutambudzika kukuru, hama yangu, ndinenge ndichitaura kutambudzika chokwadi. Ndinenge ndichitaura kugeda-geda kwemeno. Ndinenge ndisiri kutaura zvekutamba. Ndinenge ndisiri kutaura zvekutamba zvakafanana nezvakambotaurwa nedzimwe chembere mbiri dzakanga dziri musvondo dzisisina mazino mufundisi vachiparidza. Hanzi mufundisi vakaparidza vachiparidza nezvemazuva ekupedzisira, vakataura kuti nemazuva iwayo kuchange kuine kugeda-geda kwemeno. Hanzi chembere mbiri dziya ndobva dzatarisana, ndobva dzasekerera zvikanzi zvazvisi zvedishi nekuda kwekuti idzo dzanga dzisina mazino. Ndokunonzi kutamba ikoko. Kugeda-geda kwemeno kuri kutaurwa kugedageda kwemeno kwekutambudzika kukuru kwete kuti vasina meno vanenge vasingapindi mukutambudzika uku. Saka kana ndichitaura nyaya yekutambura, ndiri kutaura kutambudzika kwemazviro kwazvo. Ukaverenga mushoko raMwari unotonzwa zvichinzi kumwe kutambudzika kwacho hanzi nebhaibheri kuchatopfupikiswa naMwari, nekuti kukasapfupikiswa chero vamwe vasanangurwa chaivo vangatosvike pakurasika nokuda kwekutambudzika kukuru ikoko kuchauya. Saka haisi nyaya yokutamba nayo, inyaya yokutambudzika kukuru kunovimbiswa neshoko raMwari. Chandoda kuti uzive ndechekuti kana Mwari vavimbisa chinhu, chinotoitika bedzi. Mwari vakasiyana nevanhu vanovimbisa chinhu nhasi, mangwana obva atadza kuzadzikisa zvaavimbisa. Zvakasiyana naMwari. Mwari havadaro. Mwari vakati chakati chinoitika, ndoda kuti uzive kuti chinotoitika chete. Saka kana ndichitaura kutambudzika, ndinenge ndisingatauri kumwe kuya kwekuti munhu anenge achitaura zvake achitamba. Ndakataura zvekuti nguva iyoyi hainei nechokuita nomukristu wanhasi uno. Vachapinda munguva iyoyi ndo vaya vanenge vasara apo Jesu anenge auya achitora vatsvene. Zvino hama, ndinoda kuti ndigopfuurira mberi nemavambo acho. Chandinoda kuti nditange nacho ndechekuti icho, zuva raShe richatanga seusiku. Muprofita Joere achanyatsozviburitsa pachena chaizvo kuti zuva raShe richatanga sousiku. Izvi zvinenge zvichireva kuti richatanga namatambudziko sekutaura kwandamboita. Chimwe chandinoda kuti ndigoyeuchidzana newe ndechekuti zuva ravaHebheru rinotanga manheru, saka zuva raShe richatangawo nemanheru. Uye zvichange zvichienderanawo nokutambudzika. Ndatini richatanga nokutambudzika, uye ndati kuchange kuri kukuru chaizvo. Hama yangu, ndatini ichi ndicho chimwe chinhu chichange chichinyanya hacho kusimbisiswa namuprofita Joere. Ndinoda kuti mushure mechidzidzo chino wozoverenga evhangeri yakanyorwa naMateo, chitsauko 24 pandima 15. Evhangeri yakanyorwa naMateo, chitsauko 24 pandima 15. Zvino tichienzanisa namuprofita Hosea, Joere haanyanyi kutaura zvine chekuita noupenyu hwake. Ndinoona kuti achange achitaura zvizhinji hazvo zvichange zviine chekuita chete nechiprofita chinobva kuna Mwari, uye chinenge chisina zvinenge zvine chokuita naye sechiprofita chamuprofita Hosea. Muna Hosea tainge tichioneswa zvainge zvichiitikawo mumba make chaimo. Ndinotenda unoyeuka kuti Mwari vainge vataura naye kuti agozvitorera chifeve kuti chigova mudzimai wake. Zvinovagara vose, chifeve chiya ndokupindazve muufeve hwacho. Muprofita Hosea ndokutaurirwazve naMwari kuti atorezve chifeve chacho, chinova chinhu chinorwadza. Dai ndirini hangu ndaichitaurirwa kuti ndigochiita. Chinobuda pachena ndechekuti mudzimai wamuprofita Hosea anga asina kutendeka, asi iye muprofita Hosea wacho aida Mwari, achiteerera Mwari chaizvo. Zvino hatizive zvichida namuprofita Joere wanga aine mudzimai ainge asina kutendekawo. Izvi handizivi hangu. Ndinotenda ndambotaura kuti chimwe chandinoda kuti ugoziva ndechekuti hatina zvizhinji zvatinopiwa pamusoro pamuprofita Joere. Asi hazvireve kuti Joere wacho haanyanyi kukosha. Kana munhu achinge afunga kudaro, chokwadi anotorasikirwa nezvimwe chaizvo zvaanenge achifanira kuwana kubva mubhuku macho imomo. Ndakataura muchidzidzo chakapfuura kuti bhuku ramuprofita Joere ibhuku duku chaizvo, asi rizere nezvikurukuru zvoga zvoga. Chimwe chandinoda kuti ndigogadzirisa ndechekuti icho, hatitombozivi zvekuti iye muprofita Joere wacho ainge akaroora here kana kuti kwete. Ndima yekutanga hayo yamuprofita Joere inongotipa chete zvishoma zvacho zviri pamusoro pamuprofita Joere. Izvozvo zvatinenge tinazvo ipapo ndizvo chete zvatinoziva hazvo. Zvandisingazivi hangu handidi kuti ndigokunyebera. Ndakataura kuti pane zvandinofungidzira, ndinokutaurira kuti kunongova kufungidzira kwangu. Chimwe chandinoda kuti ugoona chinopa zvemuprofita Joere kusiyana namamwe maprofita ndechekuti muprofita Joere haape mhosva vaIsraeri nokuda kwekunamata zvimufananidzo. Ndinotenda kuti ichi ndicho chimwe chinhu chatanga tichiona muna mamwe mabhuku avaprofita apfuura. Asi zvino tichaona kuti muprofita Joere anenge aine mamwe matauriro. Ichi ndicho chainge chiri chinangwawo chamwari pamusoro pamuprofita Joere. Uye ndinotenda kuti unonzwisisa chaizvo kuti Mwari havape vanhu zvipo neushumiri hwakafanana. Chero nemumachechi chaimo unoona kuti vanhu vanenge vaine zvipo neushumiri hwakasiyana-siyana. Ndiko kubata kunoita Mwari muupenyu hwedu. Kareko munhoroondo nenguva iyo Joere anga achiprofita, kunamata zvimufananidzo handicho chaive chivi chikuru chavaIsraeri muupenyu hwavo. Ndinobva ndaona pachena kuti vanhu ava vanga vasingabatiri pachivi chimwe chete. Zvichida vaiti kana vachinge vabata chivi ichi, vobva pachiri voendazve pane chimwe, sezvinongoitwa nevanhu vanhasi uno. Asi chandinoda kuti ugoziva, hama yangu, ndechekuti chivi chivi chete. Kana munhu achitadza, anenge achitadza chete. Hazvinei kuti chivi chacho chinenge chiri chivi rudzii, chivi chivi chete. Asi ane nhamo munhu anoita chivi chokutamba nacho. Ndati izvi nenguva iyi, kunamata zvimufananidzo kana vamwe vamwari yanga iri tsika yaiitwa. Handicho hacho chainge chiri chivi chavaIsraeri. Apa zvino vainge vachiraramawo mune chimwe zvechivi. Joere zvino achangodoma chivi chimwe chete, asi kuzotaura zvimwe zvese. Chivi chacho chinodomwa naJoere hachisi chekunamata zvimufananidzo, asi ari kutaura chivi chekudhakwa. Kudhakwa ndicho changa chiri chivi chavaIsraeri chakadomwa kana kuti chakataurwa namuprofita Joere mubhuku rake. Muprofita Joere anozarura chiprofita chake achitanga nokuparadzwa kwenyika nemhashu. Zvino anenge achienzanisa. Zvino kuuya kwemhashu ikoko nokutongwa kuchauya nenguva inotevera pano pasi zvinobva zvaenzaniswa. Hama yangu, ndinoda kukutaurira pachena kuti kutongwa kuchauya chete. Uye chinounza kutongwa kunyika ndizvo zvivi zvevanhu. Hapana kutongwa kunouya kuna anenge asina mhosva yaanenge achipomerwa. Munhu mumwe nomumwe kana achitongwa, anenge achitongerwa mhosva yaanenge achipomerwa yacho. Ndicho chimwe chandinoda kuti chigare mupfungwa dzako, hama yangu, apo tichienderera mberi nokudzidza zvine chekuita nokutongwa mumabhuku echiprofita. Zvino chandinoda kuti ugocherechedza ndechekuti chitsauko chekutanga chinonyanya kuzivikanwa chaizvo. Chinopa kudaro, ndinotenda kuti uchachiona hako patinenge tichifambira mberi nezvirongwa zvedu. Zvimwe handifano ndakupa mumavambo acho ndinozongokupa pamberi apo. Ndinenge ndichida kuti tozosangana pamwe chete mubhuku racho, nokuti ndikakupa zvese pamwe unobva waziva zvese obva wati saka tichasanganire nei mune zvimwe zvirongwa. Saka pane zvimwe zvandinombosiya zvandinozokupa pakupedzisira, kuitira kuti iwe unge wakatarisira bedzi kuti muchirongwa chimwe nechimwe pane zvimwe zvichauya zvandinoda kuziva. Hama yangu, ndinoda kuramba chete ndichikuyeuchidza kuti bhuku rino ibhuku duku chaizvo, asi mariri mune zvikuru zvikuru chaizvo. Ndinoda kuti tirege kuzvidza bhuku ramuprofita Joere tichiriona sechinhu pasina nokuda kweuduku hwaro. Uye tichienderera mberi nebhuku retestamende yekare, uchaona pachena kuti mamwe mabhuku serino aripozve atichasangana nawo. Mamwe acho zvichida anenge ari maduku chaizvo kupfuura kunyange nerinowo, asi zvarinenge rinazvo zvacho zvikuru chaizvo. Hama yangu, ndinokuvimbisa chaizvo kuti mubhuku ramuprofita Joere tichadzidza uye Mwari vachataura nesu. Ndicho chinangwa changu chikuru ichocho chekuti ugodzidza uye kuti Mwari vagoshumira muupenyu hwedu. Uye chimwe chinhu chinokosha chaizvo chandinoda kuti ndigotaura pamusoro pebhuku ramuprofita Joere, ichokwadi kuti ndataura kuti rinozivikanwa nokuda kwenyaya yatichawana muchitsauko chekutanga. Ichi ichokwadi. Asi zvino ndine chimwe zvechokwadi chandinacho. Ndine chimwe zvechokwadi chandinoda kuti ndigobudisa pano, chandinotenda kuti munhu mumwe nomumwe akamboverenga bhuku rino anotenderana neni. Chimwe chandinoda kuti nditaure ndechekuti bhuku ramuprofita Joere muchitsauko chechipiri kubva pandima 28. Bhuku ramuprofita Joere muchitsauko chechipiri kubva pandima 28 rinotitaurirazve pamusoro pekudururwa kwaMweya Mutsvene. Ndazviziva hangu kuti ndikapedza chidzidzo chino ndisina kubudisa kuti izvi ndizvo zvimwe zvinokosha zvatinazvo mubhuku ramuprofita Joere, mumwe munhu aitosara nemubvunzo chete kuti ko mufundisi ava havazive here zvimwe zviri mubhuku ramuprofita Joere. Kunyange zvazvo vanhu vaine maonero avo akasiyana-siyana nemadudziriro akasiyana-siyana pachinhu ichi, kudururwa kwaMweya Mutsvene ndicho chimwe zvechidzidzo chatichange tinacho mubhuku ramuprofita Joere, uye chikamu chacho ichochi chinonyanyozikanwa chaizvo. Ndinoda kuti ugochicherechedza chaizvo. Ichokwadi hama, kuti tinoda Mweya Mutsvene muupenyu hwedu. Handirevi kuti kana munhu asina kutaura nedzimwe ndimi haasi mwana waMwari, uye handitauri kuti kana munhu asina kutaura nedzimwe ndimi haazi mwana waMwari, aiwa, kana kuti haana Mweya Mutsvene, aiwa, handizvo. Kunyange zvazvo tichazonyatsopinda hedu munyaya yacho, tichizonyanyotaura zvizhinji kana tichinge tavapo panyaya yacho, ndinoda kuti ndifanotaura kuti kutaura nedzimwe ndimi ndechimwe chezviratidzo pakati pezviratidzo zvakawanda chinoratidza kuti munhu anenge akazadzwa naMweya Mutsvene, uye kuti Mweya Mutsvene anenge achifashukira mumunhu iyeye. Asi chandinoda hangu kuti uone ndechekuti handicho chete chiratidzo chinoratidza kuti Mweya Mutsvene anenge ari mumunhu, asi zvakanakawo chaizvo kuti munhu ataure nendimi. Zvazvakanakira ndezvekuti kana munhu achitaura nedzimwe ndimi kana aine chipo chacho, anenge achizvisimbisa iye pachake. Mweya Mutsvene anodiwa chokwadi muupenyu hwemunhu, kunyanya-nyanya muushumiri. Ndinotenda kuti muprofita Joere achange achitiratidza zvichauya zvichienderana naizvozvo. Usafunga, hama yangu, kuti zvichida kana munhu asingataure nedzimwe ndimi haazi mwana waMwari, sezvandakanzwa mumwe munhu achitaura. Shoko raMwari rinotitaurira kuti vose vakamugamuchira akavapa simba rokunzi vana vaMwari. Hazvina kunzi vose vakagamuchira Mweya Mutsvene ndokutaura nedzimwe ndimi. Shoko raMwari haridaro. Hama yangu, ndinoda kukuvimbisa kuti mubhuku rino tichadzidza chokwadi, uye rinobatsira chaizvo. Ndinotenda kuti neniwo ndichadzidzawo chaizvo. Ndinoda kuramba ndichibva pane kumwe kubwinya ndichienda kune kumwe kubwinya. Zvino kana Mweya achinga adururwa, chiiko chichaitika? Muprofita Joere achatipa mhinduro yacho, uye ndinoda kuti ugonyatsocherechedza chaizvo. Zvino ndave kuenda zvino kune chimwe chikamu chinopedzisa mavambo ebhuku rino. Ndinoda kuti tigopinda muchikamu chinotitaurira mamiriro akaita bhuku ramuprofita Joere. Muteereri, usakanganwe kuti iko zvino tiri kutarisa mavambo ebhuku ramuprofita Joere. Mavambo ebhuku ramuprofita Joere. Asi iko zvino ndoda kuti titarise mamiriro ebhuku ramuprofita Joere. Mamiriro ebhuku ramuprofita Joere. Bhuku ramuprofita Joere rine zvikamu zvitatu. Chikamu chekutanga ndicho chinotangira pachitsauko chekutanga kubva pandima yekutanga kusvika pandima 14. Chikamu chacho ichochi chinenge chichitaura nezvekuparadzwa kwenyika nemhashu. Tichadzidza kuti chii chaizvo chainge chaitika uye nechainge chichiitika nenguva yacho iyoyo. Ndambotaura kuti kutongwa kumwe nokumwe kunotevera mhosva inenge ichipomerwa munhu kana kuti vanhu. Chikamu chechipiri chacho ndicho chinotanga pandima 15 yechitsauko chekutanga mubhuku ramuprofita Joere kusvika pandima 32 yechitsauko chechipiri. Apa zvino ndipo panenge pane nyaya yekutarira kuzuva rashi. Ndinoda kuti urege kukanganwa, hama yangu, kuti ndakataura kuti ndipo panenge pane kusimbisiswa kukuru ipapa. Zuva rashe ndatirichauya. Zvino apa ndipo patichange tichitaurirwa nezvaro namuprofita Joere. Iyi ndiyo nyaya inenge inotityisei mubhuku ramuprofita Joere. Chikamu chechitatu uye chekupedzisira ndicho chatichange tiinacho muchitsauko chechitatu. Chitsauko chacho chine zvimwewo zvikamu zviduku zvandinazvo. Icho chikamu chacho chinotidzidzisa zvokutarira kuzuva rashezve. Zvino chikamu chiduku chekutanga ndicho chinobva pandima yekutanga kusvika pandima 15 muchitsauko chechitatu ichochi. Zvikamu kana kuti chikamu ichi chinenge chichitaura nezvekutambudzika kukuru kuchauya. Hama, kutambudzika kukuru kuchauya ufungi. Izvi ndagara ndazvitaura mumavambo. Patanga tichitarisa mavambo amuprofita Joere. Uye ndinotenda kuti muna mamwe mabhuku anotevera uchazvionazve. Ndatini kuchange kuri kutambudzika kukuru chaizvo kusina kumbobvira kwavapo. Munhu kuti atize nguva iyi ngaapinde chete muna Jesu Kristu ave neukama chaihwo naMwari. Iyi inguva ichapindwa nevaya vasina ukama naMwari kana kuti naJesu Kristu. Chechipiri chatichadzidza ndihwo umambo hwemumakore ane churu huchauya mushure menguva iyi. Ichi chidzidzo chichange chichibva pandima 16 kusvika pandima 21 muchitsauko chechitatu mubhuku ramuprofita Joere. Ichi ndicho chichava chidzidzo chichapfiga bhuku rino. Hama yangu, ndinotenda ndizvo zvimwe zvacho zvatichange tinazvo. Ndinotarisira zvikuru kwazvo kubatsirwa kwedu apo tinenge tapinda mubhuku racho. Ndinoda kuguma pano nechidzidzo chanhasi. Muchidzidzo chinotevera tichange tichipinda muchitsauko chekutanga, tichibuda muzvitsauko kana kuti muzvikamu zvakaumba zvirongwa zviviri zvinoti chakapfuura nechino ichi. Zvatanga tichingotarisa bedzi mavambo ebhuku ramuprofita Joere. Patanga tichingotarisa bedzi kuti rakanyorwa nani, rakaganurwa sei, nyaya huru mubhuku iri ndeipi, zvinonyanyisa kutaurwa mubhuku iri ndezvipi, rakasiyana sei nemamwe mabhuku akanyorwawo nevamwe vaprofita. Chandinoda kupedzisa nacho ndechekuti mudikani, zuva raShe richauya. Ndinoziva handi kutambudzika kuchauya, asi chaungaita chete kutsvaga diziro. Tizira muna Jesu, iye anova utiziro hweupenyu hwedu. Mwari vakukomborere.